mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 18 Zvita 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana 314. Vamunangagwa vanoti zvipinga mupinyi zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze mukuedza kutanga mabhizinesi muZimbabwe zvichabviswa. Sangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti hurumende haisi kuita zvizhinji zvayakavimbisa vashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana 314 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuMashonaland East neZuro. NeZuro kwekare vanhu zana vane gumi nevanomwe 117 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevatatu 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 11,749. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 9,836. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakati mazuva ainetseka vanoda kutanga zvemabhizimisi muZimbabwe apfuura. Vamunangagwa vakati zvipinga mupinyi zvose zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze kuti vatange mabhizimisi muZimbabwe zvichabviswa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University mudunhu reOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvataurwa navamunangagwa izvi hazvisiri zvitsva sezvo vamunangagwa vakataura zvimwe chetezvo pavakatanga kutonga. Vanoti pari zvino vamunangagwa vaifanirwa kuye vanotaura kuti tasvika papi nenyaya yekurerusira vana muzvina bhizimisi sezvo zvipinga mupinyi izvi zvaifanirwa kuve zvabviswa makore mazhinji apfuura.
Taifunga kuti pari zvino vakatobvisa zvipinga mupinyi izvozvo nokuti handiko kutanga vachitaura izvozvo pavakapinda pachigaro chavari ichocho ndo zvavaitaura kuti vari kuzobvisa zvipinga mupinyi izvozvo zvinoita kuti mabhizimisi angavawo kunze zvione zviri nyore kuita mabhizinesi muZimbabwe. Saka takunzwa zvemachoko iwawozve ava kutaurwa kwapera makore akati kuti tinozoshaya kuti zvinhu zvichaitwa here izvi kana kuti zvinhu zvokungoda kungotaurwa kuti zvinyaradze ruzhinji rweZimbabwe pasina chinoitwa. Nokuti pari zvino taifunga kuti purezidendi wachabuda achiti zvataita kubvira pashoko rira takambotaura tichapinda kuti vamabhizinesi zvivanyoroveri kuti vaite mabhizinesi muZimbabwe the easy. Saka zvavari kutaura izvi handi nyaya yatsvai yavari kutaura, yakambotaurwazve vaimboitei makore ose, zvichatora nguva yakadini kuti vakwanise kuzvitasamudza kunoregista mabhizinesi ayo, kunonyoresa mabhizinesi ayo kuti vane mari vatange mabhizinesi, zvinge zviri zvinhu zviri nyore zvokuti zvinokwanisa kuitwa nezuva rimwe chete sezvinoita kune dzimwe nyika dzakaita seamerica. Ukaenda kunoregista bhizinesi rako, zvinhu zvinongoitwa pazuva iroro, zvese zvinhu zvaunoda munyika zvinokwanisa kudi kuita zuva iroro. Zvinoti paana makore purezidendi vachingotaura zvinhu zvimwe, pavataura havana zvekunge vachitaurira kuti zvichatora makore amangani kuti vagadzirise dambudziko iroro ravanoona riripo.
Iro dambudziko racho rava nenguva richinzi rogadziriswa asi risingagadziriswi, ndezvipi zvipingamupini zvamamuka muchiona?
Chinonyanya kunetsa ndese nguva inomirirwa nomunhu unenge aine mari dzake achida kutanga bhizinesi muzimbabwe kuti mapepa ake ange achifambiswa mberi, nokuti mubhizinesi tinoti isu nguva imari. Saka unopinda muzimbabwe uine mari yako uchamaniswa kuofisi yavanondoti ofisi iyoyo zvinogona kutora mazuva akati akati kuti zviitwe, wobvako wonzichiende kuofisi yakadai. Ndio chimwe icho chekuti nguva inopedzwa navanhu vane mari vachida kuita mabhizinesi avo yakawandisa. Kune dzimwe nyika vachingotora nguva shoma shoma, saka ndo kwavanozoenda ikoko. Kwozoti chimwe futi chinonetsa ndechiuori hwokuti munhu wacho unenge achifanira kuti anyorese mapepa ako unenge achida kutotendwa. Kune shumoya yekuti kwai munogona kutenda here? Zvino kune dzimwe nyika hakuna izvozvo, nyika dzine mari dzakaita seamerica hakuna izvozvo kuti tanga wabhadhara munhu kuti azoita basa rake. Zvinoitwa bhizinesi nokutanga mabhizinesi zvakawanda zvinoitwa, asi uori hapana usingauzivi muzimbabwe kuti hurimo, kubvira kuna purezidendi vanoziva kuti hurimo. Hwakatodzika miti uori ihwohwo ndo hunoita kuti vana mabhizinesi vaone kuti zvinhu zvinorema izvi, kuti padanho roga roga randinenge ndichida kuita bhizinesi pano mumwe munhu unenge aripo akagara mapepa angu achida kubhadharwa kuti aite basa rake.
Vakatizve vanotarisira kuti pachava nekushanda pamwe chete pakati pemabhizimisi nevaya vehurumende dzematunhu kauti provincial authorities mukusimudzira upfumi hwematunhu. Munofungei nazvezvi?
Itarisiro yavanofanira kunge vanga vachingova nayo kubva kare haisi tarisiro tsvai. Chavanofanira kunge vachitaura padanho rino ndechokuti ivo tarisiro yavo iyoyo haina kunge ichibudisa chinhu, nokuti hapana chavasingaziva apa kuti zvinhu zvinenge zvakaita manyama nemire nerongo. Hapana ino hatisati masteps aya yaokuti uchipinda muzimbabwe nemari yako tanga apa tanga apa tanga apa, ndo havaidero vatotaura ipapo. Kwete kuite zvinezvi unoenda muzimbabwe pano wondotsvaga kuti ndonanga papi ndodobetserwa nani ipapo. Saka tarisiro yavanoti vanayo iyi haisi sai itarisiro somunhu wabwa ari muhurumende kubva 1980 itarisiro yavanofanira kunge vanoti vanayo kubva kare.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association ZAPTA rinoti hurumende haisi kuzadzikisa zvizhinji zvayakavimbisa vashandi mumusangano yavakaita navo. Munyori weZAPTA vaZivaishe Zhou vaudza Studio 7 kuti vave nenguva vachiudza hurumende kuti vashandi havana zvikwanisiro zvekuita mabasa anodiwa nehurumende musi wa21 zvita usati wasvika, asi hurumende haisati yavapa zvikwanisiro izvi zvinosanganisa michina inoratidza nzvimbo dzepakashandwa muchirongwa chepfumvudza anonzi GPS coordinates. Vazhou vanoti nyaya iyi yakataurwazve mumusangano wavakaita masvondo maviri apfuura hurumende ikavimbisa kuti ichagadzirisa nyaya iyi asi hapana chati chaitwa, vachiti vanotya kuti vashandi vanozopomerwa mhosva yekuti vatadza kuita basa nenguva ivo vasina zvikwanisiro zvacho. Tabata mukuru anoona nezvavashandi mubazi iri vaGibson Chijarira vakati titaure nemukuru weAgritechs vaStanslay Tapererwa avo vatatadza kubata.
Tine taski yakapiwa kumadhumeni yokuti vanofanira kuenda pamurimi mumwe nemumwe pakachere wamakomba epfumvudzi vachitora information. Information yavanofanirwa kutora ine chekuita nekutora ma GPS coordinates. Zvinova zvisingagoneki kuitika nokuti vadhumeni havana kupuwa magadgets ekuti vatorese ma GPS coordinates. Zvino pane ma deadlines aripo akatopiwa kuti by 21 December ma coordinates anenge achidiwa kuma office ekumusoro kuHarare. Isu sezapta tirikuti 21 December igoni kubatwa. 21 December kana ichibatwa ichabatwa nevamwe vaviri vatatu kana pane vakapiwa magadgets anoverengwa kuti akapiwa vadhumeni ivavo ndo vanogona kubata 21 December. Asi momo ema members yedu havana kupiwa magadgets iwayo, saka havagoni kubata deadline remusi wa 21 December vachiendesa macoordinates iwayo. Information iri kudiwa, iri kushota, iri kutadza kuti due date ribatwe nenyaya yekuti vanhu havana magadgets zvekushandisa, havana mishina yokutoresa macoordinates. Asi kana mishina dai yanga iripo yatakakumbira kuhurumende mazuva akapfuura, tikati isu tokumbirawo kuti dai taona mishina kubva muna October takaikumbira, nanhasi hatisati taiwana. Iyoyo kana tichinge taiwana ndo maturusi atinoda kufamba tiinawo tichishandisa. Tikatarisa nguva inoi mvura iri kunaya, vanhu vedu havana kana zvokufambisa, havasi vose vakawana midhudhudhu. Mudzinzizi hamukuroseki netsoka umu, pose pavanofamba hapafambiki netsoka kuti vandosvika ikoko.
Saka muri kuti kubazi rezvekurima ramunoshandira?
Tiri kuti isusu zviri kutarisirwa nehurumende hazvigoni kuitika kuti musi wa 21 December pange pava nemacoordinates. Asi dai zviri zvekuti hurumende yakaburitsa mishina atingati magadgets anoita kuti macoordinates iwayo atorwe, ikapawo vashandi maprotective clothings atingati isusu mahovhorosi, maworksuit namajombo nemarencoat nokuti iko zvino inguva yemvura, ikapazve vashandi vose midhudhudhu inoenderana navo kuti basa riitiwe, basa harigoni kumira, basa harigoni kunonoswa, ende rinobva rabatawo deadline. Saka tiri kuti isusu kuti deadline ribatwe, hurumende ngaiplayewo pati yayo. Hurumende ngaigone kuona kuti hapana mushina wokutoresa GPS coordinate, hapanazve chifambiso chokuti munhu andosvika pamurimi nenguva, hapanazve zvokupfeka zvinoita kuti munhu azvidzivirire pamvura iri kunaya mazuva ano. Izvozvo zvoga ndo zviri kuita kuti titi hurumende hatisati tasanganisa musoro pamwe chete nayo, nokuti zvatakavimbisana nayo haisati yazadzisa.
Asi vazvo makambosvika zvichemo zvenyu izvi kuvakuru veagritex here kana kuti kuhurumende? Ndinorangarira kuti makamboita muonera pamwe pane zvimwe zvainetsa vashandi vebasi rezvokurima.
Izvo takazvisvitsa tikadzokorora tadzokororazve, asi hapana turusi kana rimwe chete ratati taona richivuya kwatiri gore radopera. Patakazvisvitsa takanga tine chivimbo chokuti tichingofuratira kuda zvimwe tichaona pachiitwa action yokutaridza kuti taatambokurukurirana navo. Asi chotikahadzisa pahana dzedu ndechokuti patakadobva ako kuHarare tichitaura navo, pakazosara kundosvika kumastation kwedu pachidori nei neinformation inotaura kuti iko kuri kudiwa ma GPS coordinates pamurimi umwe noumwe wakacheresewa makomba epfumvudzi. Uye murimi iyeye kana izvozvo zvisipo, haagoni kuti mainputs ake mafetaraiza kana avareda achidiwa mumunda awanikwe nekuda kwekuti izvozvo zvinenge zvisipo. Tikanetsikana zvachose kuti ko hurumende yatirashirei? Zvinhu zvatakakurukirana nehurumende tichifungidzira kuti zvinoitika, asi hapana kana chidoko chatichaitika panguva ino. Ndo zviri kuita kuti tirambe tichingoti konai ko hurumende matisiireizve, ko matikangamwa here? Nokuti zvairi kuda kuachivha nesuwo toda kuzviachivha. Saka takasisa kuhurumende chichemo ichocho, havasatiwo vagona kutipa sokuchema kwatakaita.
Avo vange vari munyori wezapta vazi vaishe zvou vari parunhare kuBulawayo nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mu Financial Gazette vakuru mumabhizimisi vanoti kubamidzira mutero pose panotengwa kubva pazvikamu zviviri kubva muzana 2% kusvika pazvikamu zvishanu kubva muzana 5% kunokanganisa zvekutengeserana nemaindustry pamwe chete nemabhizinisi munyika. Mufinancial Gazette mekare Zimbabwe inonzi ichatadza kutengesa matani makumi maviri nemasere egoridhe akange achitarisirwa kutengeswa gore rino, zvichinzi vanotengesa goridhe havana kunge vachitengesa goridhe rakawanda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamuka sei kumuri yeseZimbabwe kwamuri matima nenyika tinokwasai musarashi Jesu ari kutaura ndimufundisi mwoyo. Ndoda kungoyambira zvikuru kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika kunyanyanya panguva dzino dzezuro rekrisimasi. Zvakakosha chose kuti vana vamwari tinoona kuti mafambiro egore rino akaoma akasiyana mumafambiro yambiro yandida kungopazwa kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Dai zvaigona kwadai maigona magona kungogara kwamuri ukoko musagona kuenda kukrisimasi kwepano kuenda zvokumanikidza, nekuti mafambiro egore rino haana kumira zvakanaka akasiyana mumafambiro, nekuti zvimiro zvacho zviri kuitika mukufamba zvinhu zvinomisa tsitsi zvinorwadza. Saka ndaingoyambira kudai zvaigona kwamuri ukoko mari yamaida kuenda naye kuzuro rekrisimasi zvirane zvenyu mutumire vari kumusha vagone kubatsirika nemari iyoyo, pano kuti moenda mumarod macho mochisangana matambudzo okuchema kusafamba zvakanaka nezviri kuitika parod. Saka za zvakakosha kudai zvaigona matumira zvenyishi mari idzodzo, ndiona chinhu chinenge chakanaka mozoenda gore rinotevera, nekuti nawe coronavirus iwe chiri kuramba chikukura zvakanyanya, nekuti hazvibatsiri chinhu chinobva kubva kuno moenda kukrisimasi apo mabva kwatakura chirwere wosvika wochondobata musha wose vazukuru nanasekuru nanambuya kana kuti nevana. Saka zvinhu zvinenge zviri zvisina kumira zvakanaka. Saka dai zvaigoneka mangogona zvenyu kumbomira kwegore rino mozozoona gore rinotevera.
Ndinoita wakafa, ndinoda kutaura panyaya yeeducation. Nyaya yeeducation yakatourawo muZimbabwe neutungamiriri huripo bhosi, kana uchitadza kubhadhara mudzidzisi kuti adzidzise mwana ave neramangwana rakajeka, zvinoreva kuti hauna uri kutouraya nyika kusvika pakupedzisira. Dzimwe nyika zhinji matiki anopuwa mari dzakawanda zvikuru kudarika vashandi vakawanda, zvichitaridza izvo kuti vanovaka foundation yenyika. Bhikozi kuti uve purezidendi unenge wakabva kuchikoro, kuti uve dokita unenge wakabva kuchikoro. Saka ipapa panoda kutarisiswa zvikuru.
Tinoda kutaura ndakanangana nevana vanobva kunana Zaka. Tine magroups edu atinoita anobatsira vanenge vashaika vari muno muSouth Africa. Tinoita group tounganidza mari kana munhu ashaika, munhu wokwanisa kusengwa oendewa naye kumusha kubudikidza nemari yatei chidoneta. Saka tiri kukumbira through studio iyoyi kuti kana uchibva kuZaka tobatsirana kuti tive tese mumagroups iwayo, tikwanise kubatsira hama dzedu dzinenge dzashaika dzinoenda kuZimbabwe dzichibva kuno kuSouth Africa. Please ndapota. Chitori chikumbiro chatakagarira pasi tikaona kuti vamwe vedu kumamisha uku hatina chunhu, dzimwe hama dzedu dzirungotsakatika muno dzichirara muno muSouth Africa. Saka tinotonge tichitochema zvikuru kuti hama dzedu dzikwanise kuenda kuZimbabwe dzindorara nouwandu tinogona kukunda, especially vanhu vanobva kuZaka. Tinotenda zvikuru kana kuri kuti vanoteererawo zvatinotaura. Uno ndirakafa ari kutaura, namba dzake dzinoti 065 173 2770. Please itai kuti tibatane tikwanise kubatsira dzihama dzedu dzinenge dzashaikira muno dziende kumusha.
Kwazwai vashamarari vedu nevateereri, nekukwazisai nemufaro. Ndini Samuel Bigita, ati hangu zvozvi ndiri kuSouth Africa. ane mashoko andirwadza ndateerera studio 7 ndataurwa nemumurume kubudisa mashoko okuti enda kusouth africa kana kuti kunze kwenyika kungava kuamerica kana kubotswana vaikuda vaakusi kuti kunyika kwedu kwakashata ezimbabwe vaikuti kuinda nokuda kwako vaisi tiri kutofara munyika yedu zvino zvakanaka hazvo zvamunotaura mukoma wangu asi rangarirai kuti mutende zvamunopuwa namwari kudya kwamunako asi murye muchicheuka kuziva kuti vamwe vanodya yavo here zvingakunakidzai sepati yenyu iri kutonga nemuchidya henyu asi dai maigona kucheuka mutarira kuti vamwe vose vanodya here haisi nyore vakomana vamwe vakadyiwa neshumba vamwe vakawira vamwe vakatowa nengwena vamwe vakaurawa nematsotsi vachizama kundotsvaka upenyu vachisikurirawo kuti vakaenda nokuda kwavo upenyu hwanga hwakarasa kumira kumuri dzavo kwavanogara agoni zvenyu imi munodya muchiguta mwari akuitirei zvakanaka paupenyu hwenyu murambe muchizviwana nemhuri dzenyu makakomborerwa imi
masorase pastudio 7 apo ana Jonga akandimire muri seko apo aiwa tiri nani isu tiri naniwo uzati ngati tiri nani nekuti zviri kuitika munyika yedu izvi akuma nazvo varaidzi ndikutaura ndiri kuno kwagotu zviri kuitika munyika yezimbabwe akuma nazvo varaidzi hatizivi kuti tichasekwa kumana todiko achigoonera kumari dzimwe nyika hadzo dzakapoteredza dziri mumujinga mezimbabwe dziti hadzo vakasununguka havo kuda kutaura zvavo zvenyika idzo dzavo vasiye zimbabwe avoka vauye dzivape magwaro mana maybe tingaindawo hidomana tikanechaiwana kusouth africa nekumozambika nekumalawi zviri nani bhoza ama zezimbabwe zviri chuno vakomana nekuma wakaita zvinhu muzimbabwe wakomana munhu wakawo imba yake here vakomana avakawo imba yake vakomana vaomupazira for nothing pasinyana chaomupa kana izi kana vakomana ka zviri nani kuti iza government south africa kwadaimbova south africa vanhu vavo zhinji chavanovakira panzvimbo dzisidzo ina kuti vanenge vasina chokubata havana kamari dzacho hakuna mabasa hakuna chii zimbabwe saka udati vawane mari yacho yekuteregiraundi anoona ku south africa kuvavakira panzvimbo dzisingatenderwi gavhumendi inoenda inotenga nzvimbo inotenderwa yovaka maradp kukudya neyakuchitakura vanhu vavaa inotovatakura nemota dzayo gavhumendi ichinovaisa pamudzimba dza ichinovapa imwe imba yako then uchitanga kubhadhira dzimba dza mbishana pamwedzi pamwedzi kusvika vapedza kuzoita gavhumendi inoda vanhu vayo nezvizanopiefa kumanaka zviri pachena ngu zanopiefa haina munhu akaivhotera saka inobata nevanhu vabhozi haina munhu akaivhotera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tatarisana nekrisimasi negore idzva munotii kuhama neshamwari dzenyu tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kana kutumira kwaziso kuvamwe venyu asi tinokumbira kuti mutaure nemazwi ari pamusoro muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica kubayiwa kwevanhu nhomba inodzivirira chirwere checovid-19 muamerica kuri kuenderera mberi pasina zvipengamupinyi zvakawanda pari zvino matunhu ose ari kuedza kubaya nhomba vashandi vomuzvipatara neavo vanoita basa iri munzvimbo dzinochengeterwa harawa Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu renorth carolina muno muamerica vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka uye zvishoma zvisina kufamba zvakanaka zvagara zvichitarisirwa muongororo dzakaitwa mushonga uyu usati watanga kushandiswa pavanhu Dr. Ranga vanoti vane tarisiro yekuti vanhu veruzhinji vachatangidza kubayiwa nhomba muna kurume kana kubvumbi March or April gore rinouya
ndingataura ndezvekuti vaccine muno muamerica yakuitwa administered Pfizer and mamwe mazvipatara zvakati wandei across the country zvatanga kubaya vashandi vemuhealth sector vaccine kana nhomba saka kunana New York even kunana North Carolina vashandi vatanga kubaiwa majekiseni COVID-19. Zviri kufamba, it seems things are a little bit slow because mamwe masystems haasati awana masupplies kana kuti vachiri kuseta up mechanism yema refrigeration and things like that. Sasindi kutarisira kuti as the month progresses more and more hospitals will come online.
Pane zvamboti zvanetsa here muparadzwa kwemushonga uyu kana kuti pakubaiwa vanhu nombai?
Tataona so far ma reactions aya ma allergic reaction akambo atakaona ku United Kingdom. Kuno ku Alaska, kune a couple of my healthcare workers there vanenge vakaita allergic reaction too or so. But generally in terms of kufamba kwe vaccine across the country, we haven't had any major complaints or any major problems reported. It seems like my airports, the UPS, FedEx, vanga vari prepared. Of course, the rollout is kind of very deliberate and careful. Iri kumanejwa nema states achishanda nezvipatara within the state. Saka it requires kuti vanhu varegiste ma employees ezvipatara health sector ne the state and then state ino supplier zvipatara mishonga the vaccine. Saka that process seems to be rolling out carefully but surely.
Pane zvati zvasikamwa here kuti veruzhinji vachawana nhomba irini kana vanoshanda muzvipatara vapera kubaiwa?
Zvatiri kutarisira Mr. Wane ndezvekuti veruzhinji, I think time scale yatanga tinayo yekuti probably March, April veruzhinji vanokwanisa kuwana access seems reasonable. Right now I understand kuti Pfizer ma doses are available is about 2 million or so, and then Moderna inonzi iri ku vaccine yavo ingango approvwa anytime from now. Iri kuti yo I think there are like 5.9 million doses. So it means that things are gonna be moving slowly and veruzhinji, because the health sector muno muAmerica tine more than 20 million my healthcare workers, because they have a nursing home where vakanzi ndovanotanga kuwana mishonga. Saka ma doses ma numbers atinawo ma available doses versus vanhu vanoda kuvaccinatewa vari pa first priority, it means that pane a gap. So it means that that gap has to be filled first, and I don't know how quickly we'll be able to fill the gap before veruzhinji vawana mishonga. So I think April, May, March, thereabout is still reasonable.
Awa vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina munum America ne Studio 7. Patange tichitaura na Dr. Ranga tatambira mashoko ekuti chikwata chezvipanga mazano zvebazi rinoona nezvekubvumidzwa kwezvidyiwa nemishonga reFood and Drug Administration. Chataura kuti bazi iri rinogona kupa mvumo kukambani ye Moderna kuti mushonga wayo wenhomba weCOVID-19 ushandiswe paruzhinji rwevanhu. Mushonga weModerna unonzi unobudirira zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana 95%. Izvi zvinoreva kuti pari zvino America ichave nemishonga yenhomba yeCOVID-19 muviri. Baba votaura mashoko akadai pamusoro paamai zvinhu zvabhenda, zvinhu zvafonyoka vedu wezvenyu. Nyami nyami sounds zviri nani tirambane. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana. vamunangagwa vanoti zvipinga mupinyi zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze mukuedza kutanga mabhizimisi muzimbabwe zvichabviswa zimbabwe agricultural professionals and technical association inoti hurumende haisi kuzadzikisa zvizhinji zvayakavimbisa vashandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru yanhasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau ini ndini Tanono Kahuwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.